Mutaurana Gift Masipega.
Ndimukoma makanyora chimbo ichi checyclone idai.
Chokwadi ndindakachinyora nechimba.
Makadiko.
Kune chimba hanzvadzi makadizve.
Aiwa tiri wadi chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo urwu?
Chaita ndinyanyo nyora rombo rwu nyaya yekuti ndakatarisa damage yakakonzerwa ne cyclone idai nekufa kwakaita vanhu vazhinji. Zvakandibata ndikanyaona kuti mani inzvimbo iri too remote inotodawo voice inotizibatsira kuti zvisviki kumativi mana enyika kuti vanhu vazive kuti kune kuruva rubatsiro. So basically songi kambo kanonyanyoda kutaura nezvekukumbira rubatsiro kune vanhu vari pasikizuva veise kuti titarisewo chimanimani tipo nefo uye zvakare ndobva kuchimanimani ndakazvarwa ikoko ndine vamwe vanhu vakatofawo pasauna iyo yecyclone.
Makambodzokera here kana kumushure metsaona iyi?
Chokwadi ndakaenda ndikaona zvinamira zvakanaka tikatifamba netsoka kuti tikwanise kusvika kumba nokuti ndakatofirwawo nehanzvadzi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakaenda tikatosvika tikatonotsvaga kwataifunga kuti unoida nogodaro vachiwane kumba titakavashaira. So zvinhu zvakanditumawo kuti tide collapse on the corporate world neworld at large vanzwewechishemo chedu sechimanimani
nematambudziko hanzvadzi. Tina mukoma Freeman vari kuno Chari vari kuno kuAmerica vari kuwanikwa ivo vachiunganidza mari iri kuwanikwa ichienda kunzvimbo yamunobva iyi. Ameno, kana munoda kumbotaura navo muchidimbo musati mambotiimbira mbijana, nekuti vamwe vangati vanoimba here ivava, vataura henyu tinzwe.
Makadi henyu mukoma Freeman Chari?
Ndakasimba makadi. Nematambudziko
akaonekwa mukoma, tinokutendai zvakanyanya nezvamuri kuita. Handidi kunyeverai, chinhu chinotyisa. Hatinombofungidzira kuti chimanimani ichawanawo response yakadaro mushure mekunge tasangana nedambudziko. Tinokutendai, hombe chandonyeta ndaandi kuteerera izvinhu zvamaa muchitaura. Zvinoratidza kuti vanhu vese vari kuita zvinhu vari kuita zvekubva pamwoyo. Tinokutendaiwo, rambaiwo muchititsigira uye rambaiwo muchisvitsa zvichemo izvozvo, kuti kune dzimwe nzvimbo dzisiri kunyatsosvika rubatsiro zvakanaka. Izvozvo ndo meseji yetisi yakatokosha wakuona uno rubatsiro rwangu ruri kuya kubva kumativi mana, asi runofanira kunyatsosvika kune vanhu vese. Kune vamwe vanhu vari nzvimbo dziri too remote zvekuti hadzizonyatsosvika. Asi tinongokutendai nezvamuriita kuti pasi rose rizive, uye maauthorities anokwanisa aitiwo zvavanogona kuita kuti rubatsiro rusvike kune vanhu vakadaro.
Aiwa, ndizvozvo tinogamuchira. Inini ndichangokudzawo mashoko kune vamwe kuti varambe vachingotarisawo. I think tinogona kubatsirana zvinhu zvikafamba mune zvakanaka.
Chokwadi, titoro redu kushanda nemi tichiramba tichidaro zvinhu zvichiitika, nekuti isusu ina handigari kuchimanimani, tinotogarawo muri Harare. Asi ndo kwatakabva kumusha, asi tinenge tichiziva maproblems ariko kunekuenda kwatinomboita ikoko nekubva pakaitika tsaona.
Okay,
zvakanaka mukoma Chari, tinokutendai.
Tinotenda.
Mukoma mahlupeko, tisati tambokumisai, mbotitsenhurai mbijana. Chimbo chenyu ichi kunyangwe chenyu pasina instrument tinzwe kuti mamuri kuchema chema muchiti chii?
Ndouya kwamuri pasi pezuva, ndouya kwamuri vana veZimbabwe, tokumbira rubatsiro sechimani mani, tokumbirawo karubatsiro sechipingewe, shuga iyo inobatsirawo mumwe munhu. Ndatingati ndozviri mukambo.
Zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munyore
gumboro harinova kana runguva rwatomonitorera, nekuti zvinhu zvakanga zvaitika information yese yainenge ichidiwa nezvizvo zvandingada kuti zvinge zviri mukambo zvakanga zviri pachena, zvaioneka kunyambe nemifananidzo nekuenda kwatakaita. Saka hazvina kumbonitorera kana zuva rimwe chete.
Mani inochema, Jehovha Mwari taparara. Nyangwe chipinge inochema, Jehovha Mwari taparara.
Pakauya dutu rine mvura, ndokuparadza misha yedu. Pakauya dutu rine mvura, ndokuparadza zvikumo. Ndokuuya dutu raityisa, ndokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe, vanokuparara semhuka. Zvinhu zvakapera varumewe, semazuva ano
Mari pindirai pakadai. Ise pindirai wo pakadai. Matibaya pamore. Nefumo rinorwaza. Amata baiva pamoyo. Nefumo rinorwaza. Astia tirasa tariro. Atirasa tariro.
Aiwa tanga tiri kumbonzwa karwi yako kakanyorwa iko na mukoma gift mukoma gift muchiripo here panare
ndiripo anza
ehe vanenge vachida kutenga chimbo ichi kana kunyatso chiterera chinowanikwa kupi
eh vanondibata pa WhatsApp message
muripa
pa WhatsApp ndinovasendera
ehe munokwanisa here kupa namba dzenyu dze WhatsApp
ya eh vanondibata pa dziri Zimbabwe 0773-508-124.
Aye, what no kutenda ya nzazi nechido cha makaita mkunyora chimbo iti. Thank you very much. You have a good day. Tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi tanga tiri kutarisa isu dambudziko riri kusangana nevagari vekuchimanimani uyezve vekumasvingo kuchipinge kubhikita nedzimwe nzvimbo dzakabatwa necyclone Idai iro rakauraya vazhinji uyezve rikawanikwa vamwe pari zvino vakatsakatika. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chedu ichochi Let's Talk ngatikurukurei nemusi wechina chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Bye bye. So we do.